National Army anzinotambira musi 25 July. Vakotini vese vanoshanda kuhealth sector musi 27 July. Vemapurisa nevanoshanda kumaprisons musi 29 July. Education sector vanova vadzidzisi vedu vakatambira musi wa 2 August. Then vamwe vese vashandi vehurumende vanova rest of the civil service vakatambira musi wa 6 August.
Saka
pensioni vese vachazowana pensioni yavo musi wa 12 August. Mazuva akapiwa nehurumende havachange vachibhadhara.
Imi matambira sei mazuva aya? Tichiona kuti vazhinji vanga vachichema kuti panozopera mwedzi vanenge vasina chekufambisa kana chekubata.
Isusu ndofunga munoziva kuti takagara tichiti vashandi vanofanira kuti vawane mari mwedzi iwoyo wavanenge vashanda. Zvichireva kuti tangachitotarisira kuti mikoro yaJulai inongowanikwa muno muna Julai. Asi zvisinaita zvotarisawo tichiona kuti tichitarisawo manonokero akaita hurumende mwedzi wapera. Tichitarisa pamusoro pemazuva acho taona kuti hurumende inenge yatiimprovhei zvokuti taona kuti zvinhu zvokuti zviri kuratidza kuti pamwe mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvagadzirika. Nokuti vakafamba nemafambiro avaita iko zvino mazuva avamovha nawo zvinoratidza chose kuti August tinogona kunge tadzokera pamazuva ataitambira kare.
Tinoona kuti vari muboka rezveutano vanenge vakasika kuwaniswa mihoro mumwedzi uno wachikunguru, tichienzanisa nemumwe mwedzi yapfuura yavaigara vachigunun'una kuti vari kupiwa mari nguva dzapera ivo vari essential service. Matambirawo sei danho irori?
Isu tatozvitambira, ndozvatinotofarira. Zvokutoti mukatotarisa nyangwe zvimwe zvichemo zvataramba takaendesa kuhurumende ndezvekuti varapi nevese vanoshanda kuhealth sector ngavanopa essential service. Saka ngavaonekwe kuti vatambira nekukurumidza, nokuti maitikiro azvanga zvichiita zvanochiita sekuti pane mamwe maministries anga akukosheswa kudarika vanotipa utano.
Saka imi muchagara rini sevashandi vehurumende muchizeya mazuva abva kuhurumende?
Isu tichagara nemuhuro.